Manera kanaka muriye Zimbabwe ino Studio 7
tishitete nyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vateereri, tunosangana zvakare manero anhasi uri musi wemugovera mbudzi 12/2022. Makateerera ku Studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndine Jonga Kandemiri ndiri mu Washington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Tinonzwa kurwadzikana, tinosuwa, kunzwa kusuwa kuti vangadai vanyimwa mukana wekuti vaenderere mberi neprogramu yavanga vakatopihwa permission nemapurisa.
Mapurisa emubulawayo anonzi arambidza chirongwa chemimhanzi changa charongwa nesangano reElection Resource Center icho changa chakanangana nekukurudzira vechidiki kuti vanyorese kuvhota. Vamwe vachikairi vemagonyeti vanobva kuZimbabwe vanonzi vari kutarisana nematambudziko vari kuRwanda, vamwe vari kuborder reTanzania neZambia uko vakaenda nebasa mushure mekunge vakava pabasa vasisavabhadhara. Munyaya dzemitambo, chikwata cheFC Platinum chinotambidzwa mukombe wacho weCastle Lager Premier Soccer League zvichitevera mutambo wacho wekugumisira wemwaka uno. Indiwe mingwe emisoro ena uzedu za nasi chivakuna ku Studio 7 irimu Washington DC. Mapurisa emubulawayo anonzi arambidza chirongwa chemimhanzi changa charongwa nesangano reElection Resource Center icho changa chakanangana nekukurudzira vechidiki kuti vanyorese kuvhota, icho changa chichifanirwa kuitwa nhasi kubva masikati kusvika pakati peusiku panhandare Hartsfield Chisanyama. Vechidiki vanonzi vanga vachifanirwa kungopinda mumimhanzi iyi vachingoshandisa marusiti anoratidza kuti vakanyoresa kuvhota. Vanoriziva nezvenyaya iyi vanoti mapurisa emubulawayo eBulawayo Central District ambenga atombopa ERC mvume yekuita konzati iyi, asi zvinhu zvazongoshanduka pashure. Vaimbi vechidiki vanosanganisira Enzo Aishao, Holy Ten na Aspi ndo vanonzi vanga vachitarisirwa kutandadza vanhu. Taedza kubata vamwe vashandi veElection Resource Center kuti tinzwe zvatora nzvimbo, asi vati titaure nemukuru wesangano iri amai Barbara Bebe avanga vasiri kudaira nharembozha yavo. Takundikanawo kubata mapurisa emubulawayo Central District kana womutauriri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati sezvo vanga vasiri kudairawo nharembozha yavo. Ngatinzwei hurukuro yataita nemutungamiri werimwe sangano revechidiki rePlatform for Youth Development vaClaris Madruku ava nesangano riri kukwezvawo vechidiki kuti vanyorese kuvhota.
Sangano reElection Resource Center muno muZimbabwe ndiro rimwe remasangano ari kunyoshanda zvakanyanya nevechidiki kuvakurudzira kuti vange vachiziva nyaya dzine chekuita nesarudzo, uye kunyatsokurudzira vechidiki vavaonewo value mukunovhota, sezvo tichiziva kuti vechidiki vazhinji vanenge vachinetsika nekunyatsoona kurudziro yatingati information iri related nemaelections. Saka tinonzwa kurwadzikana, tinosuwa, kunzwa kusuwa kuti vangadai vanyimwa mukana wekuti vaenderere mberi neprogramu yavanga vakatopihwa permission nemapurisa. Tinofungidzira kuti tinyatsonzwa zvakanaka kuti senyika yeZimbabwe tisununguke kunge mapurisa vanyatsa kutipa udzamu hwekuti sei kuvamisa chirongwa ichi. Tinoziva kuti pamutemo panotsvagwa permission, of which ndo zvakaitwa permission ikatsvagwa mapurisa akapa permission iyoyo. Saka tichinzwa kuti programu yazomiswa tinyatsa kunzwisisa zvinogutsa.
Zvinosiya papi kurudziro iri kuitwa nemasangano akaita senyu kuti vechidiki vange vachinyoresa kuvhota?
Kurambidza kwaita ERC kuti vasangane zviri pamutemo kunongoita kuti tiite kakutya nekuvhunduka kuti chii chichange chichiitika kubvira pari nhasi kusvikira patichange tave nemaelection muZimbabwe, tingangoti mwedzi gumi dziri kutevera, nekuti tinoziva kuti pane hurukuro dziri kuitwa nenyaya yemutemo unonzi PVO Amendment Bill. Uyo uri kutaurwa nezvavo. Mutemo uyu unenge uchitaura zvakawanda wanda zvekuti masangano angari matrust or registered regulator PVO. Izvi zvinoita kuti titeka kutya kuti pamwe mamwe masangano anenge akutariswa zvakanyanya kupfuura mamwe masangano.
Iko kunyoresa kuvhota kungada kuungana here kuti vanhu vaudzwe vakaungana kana kuti zvinhu zvamunogona kuita muchisangana nevechidiki munzvimbo dzakasiyana siyana.
Sekuona kwangu kana tichikurudzira vechidiki, vechidiki izera rine zvakawanda wanda zvinenge zvichiitika kwavari. Vanhu vanoda kufara, vanhu vanoda kuita zvimwe zvinhu zvekuti kana vasina kukurudzirwa vanokwanisa kusaona kuvhota kuchikosha. Saka patinenge tichiti vechidiki vasangane vachikurudzirwa vakaungana, inyaya yekuti vechidiki vanonyashandisa yatinoti peer pressure. Kana vachiona vamwe vavo vakaungana vachifara ndopa vanokwanisa kutora manzwi kana kutorawo kurudzire kuti vanorejista kuvhota. Izvi tazviona from experience, tingati kubvira zvaita maelections. Ini panotanga kuitawo maelections ndisangana neplatform for youth and community development kubvira mugore 2008. Vechidiki vanotonyatsa kukwezviwa kana mavatora kuti vanotamba bhora, vanotora kuti pane makonsati, vanosanganisa tingati edutainment. Apa vari kufara, apa vari kupihwa manzwi.
Vanga vari mukuru weplatform for youth and community development vaClaris Maduku vari parunhare nestudio 7. Zvichakadaro, mumiriri weNorton mudare reparamende vaTemba Muliswa nhasi vaitawo musangano wekukurudzira vechidiki kuti vasiyane nezvinodhaka. Musangano uyu waitirwa panzvimbo yepakare paya Arts Center kwakare kuNorton uye unonzi wapindwa nevanhu vakawanda vanosanganisira mumiriri weHarare West muparamende vari nhengo yebato reCitizens Coalition for Change muzvari Joana Mamombe, pamwe nemutungamiri webato reLead muzvari Linda Masarira nevana vechikoro vabva kuzvikoro zvakasiyana siyana. Vamwe vachairi vemagonyeti vanobva kuZimbabwe vanoti vave kutambura vari kuRwanda uye nekumugano weTanzania neZambia mushure mekunge vakavapa mabasa vasizada kuvabhadhara mari dzavo dzakasarira. Vachairi ava vanoti vakaenda kunyika yeRwanda nemichina pamwe nezvekuvakisa vachibva nazvo kuZimbabwe zvichiendeswa mushure mekupiwa basa iri neimwe kambani yekuTanzania yeSimba Logistics ichishanda neimwe kambani yemuZimbabwe inonzi Silver Logistics. Vanoti vakawana basa iri vari makumi mana kana kuti 40 zvichisanganisira dzimwe motokari sere dzekuTanzania. Vachairi ava vanoti pari zvino vari kunonga svosve nemuromo sezvo mari yavakapiwa yapera uye vamwe nemwedzi yakawanda vabva kumba. Vanoti vari kutakura mishina kubva kuMount Abden kwaiva kwaparamende yeZimbabwe itsva nemachina. Vachairi ava vanoti havasi kukwanisa kushandisa mazita avo sezvo vari kutyira kuzodzingwa mabasa uye nekunyimwa mari dzavo dzasara pabasa ravakaita. Studio 7 haina kukwanisa kunzwa kubva kumakambani maviri aya sezvo vanga vasiri kudayira nharembozha dzavo. Ngatinzwei hurukuru yaiitwa naMavelas Musanganya uye weStudio 7 nemumwe mutyairi wemagonyeti ari kubhodha reTanzania neZambia pari zvino ari munzira kuenda kuKigali kuRwanda.
New parliament ya Zimbabwe yakavakwa kuMount Abden. Yakapera parliament. Ndiyo akabvaita zi aona basa futi kuRwanda. Aona basa kuRwanda. Ndobva tino vatransport zvichi zvinhu zvakaenda vana vakuenda kupi kuRwanda. Ndo maona yakaita basa yataona mubepa izvozvo. Asi vanhu vamberi vaTanzania.
Kambani yacho inonzi Chisarai.
Kambani inonzi Simba Logistics and Equipment Supply.
Saka imi muri kuZimbabwe makapiwa mari yakawanda sei?
Tiri kuZimbabwe vanhu ava zvavakaita manje ka. Vakati ofa 70% yemari yatakanga tawirirana. Asi takazodiscover kuti vanhu pamari yayo yakuti 70% vakanga tinyepera. Noti iwo kumachina vakati tikupa each company tikubhadhara 20,000 pamota. Ndiyo vari kubhadhara 11,000 pamota. Asi kumachina vakati vakubhadhara 20,000 pamota. Saka 11,000 vakabva vati pa 70% kuti vakawana ma 7,625.
Pane zvimwe here zvavakavanga vakavimbisa kuti vari kukuitira
izvi? Zvavakatirimbisa zvokuti nyepera ndezvokuti iwo vari kuti supreme create maboda, but maboda vaya ndipo matakagarisa kusvika contract yedu yapera tisina kwatati taenda. Contract yedu yakapera tiri patunuma weba isaikakurira nemafambiro atinoita isusu. Taikwanisa kumafamba kuti pa 7 days tinenge tasvika kuRwanda and then mu 7 days tinenge tadzoka, but takata a month tisina kwatasvika.
Pari zvino zvizvi chaizvo zvamakatakura uyezve maakufunga kuita sei manje?
Isusu chemo chiri ya jati na ajono yekuti saida data kwanza kuti customs yeku Tanzania ya uirana nesu takwanza kudzikiza zvinhu izvo mu Tanzania mu customs tozvisiya since contract yedu yakapera and then kana iwo vachida kutende zvimbira kutanga kuti pa balance yedu tipanapa and then toirirana kuti pa new contract votipa kuti mari yedu kana kuti pa mari yedu tokatakontinya mutotika zvo zvavo tokata janomira kumberi kuti so far vari kokwa kutambudzika kuti voita sing vadzoke right now vari kutambudzika vaka offload havane 3 weeks mota dzese pa contract dzanga dziri 40 asi pa 40 papana mota 8 dzekutanzania saka dzekutanzania dzakatosvika dzikatofloda kuvati vaka offload vakapuwa mari kuvati vakatya vanhu kunyika kwavo inini ndakatakura dambu truck.
Uye anga ari mutyairi wegonyeta asina kuda kudongwa nezita ari pamugano weTanzania neZambia pari zvino ari munzira kuenda kuKigali kuRwanda achitaura naMavelas Mushanganya weStudio 7. Mavelas abatawo zvakare umwe mutyairi wemagonyeti ari kuKigali kuRwanda uyo ataura pamusoro pezvavari kusangana nazvo pari zvino.
Kutaura kwandiri kuita izvezvi inini ndatova ne 25 days ndiri kuKigali ndakamisa mota. Road yese yaka about 2 months. Road yose rakatarisira kuti maybe in 2 weeks time tinenge tadzoka taita mamwe mabasa.
Mungati matambudziko amakanyanyotarisana nawo pari zvino ndei?
Main challenge yatinayo ndeyekuti patatakamira kuKigali pamasaka hospital panga pasina matoilets, panga pasina mvura, panga pasina mabathrooms. Kuti utokwanisa kumwa mvura waifanira kutenga, kuti ufanire kuita toilet waifanira kubhadhara, kuti ufanire kugeza waifanira kubhadhara. Mafirst days anga zviri nani, but main challenge yakazoitika mari payakazopera tisisina mari yekutenga mvura, yekuenda kutoilet nekugeza. Takazotopesera taa kutogeza manheru pasaidi pemarori yedu kuitira kuti tirejise macost. Mari yechikafu chaiyo zvanga zvaakunetsa. So takamboramba tichinetsana navo ivo veSimba Logistics.
Pari zvino zvamira sei? Vari kuti chii pamusoro pemari dzavari kufanira kukupai dzasara?
Taura kwavari kuita izvezvi vari kuti pane maodhio atinavo avakataura kuti pane matracks avasiri kubhadhara mabalances avo nekuti vanhu vavaitaurisa. Muzuva ranhasi inini ndazoenda kuRusumo border post tikanoona umwe wacho weSimba echiita ndobhadhara mabalances ndokubva angouya nemabalances emota 8 apa mota dzakaloda is around 40. Mabalances ipapo e8 mota ndozakobhadhara mabalances azonga asari ma30% asi yangopa 8 idzodzo iripo. So takutaura navo kuti tichibhadhara madelays mira kwatakaita. So vachiri kutsika-tsika vachingoti zvanhu zvakamira sei, but tikavadzi retribute 250 per day asi ivo harisatazivo dzavada kubhadhara rekata vasuda vavari kubhadhara.
Uyo anga ari mutyairi wemagonyeta asina zvakare kuda kudongwa nezita ari kuKigali kuRwanda achitaura naMavelas Mushanganya weStudio 7.
Direct from Washington, the voice of America.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mutungamiri weAmerica vaJoe Biden vari kuPhnom Penh kuCambodia mukupera kwesvondo rino kumisangano nevatungamiri vemubatanidzwa weAssociation of Southeast Asian Nations apo dunhu iri rakatarisana nematambudziko anotyisa muMyanmar, kutyisidzirwa kuri kuenderera mberi kubva kuNorth Korea nekupesana kuri kuwedzera kuri pakati peBeijing neWashington. Ndege yekambani yeFrontier Airlines yakamhara zvechimbi-chimbi nezuro chishanu usiku mushure mekunge mumwe wevaive mundege iyi awanikwa aine banga. Ndege iyi iyo yaibva kuCincinnati ichienda kutamba kuFlorida muno muAmerica yakachinjiswa rwendo yakaendeswa kunhandare yeHartsfield Jackson Atlanta International. Iye zvino tokupai chirongwa chinotarisa zvinosangana nemadzimai muupenyu hwavo chamunopiwa naMavelas Mushanganya weStudio 7.
Ndino kuchingamidza ine mufaro vateereri pano pachirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya uye ndiri muWashington. Nasi taita rombo rakanaka tine hurukuro nemumwe mudzimai anobva kuZimbabwe asi pari zvino ari kugara iye muSouth Africa ati iye anoda kuzivikanwa nezita rekuti Amai Pamela. Amai Pamela vanoti ivo zvina hazvina kuvamirira zvakanaka muSouth Africa sezvo vakarasikirwa nebasa uyezve vari kuedza ivo kuchengeta mhuri yavo kuZimbabwe. Tinokuchingamidzai nemufaro pano pachirongwa chedu Amai Pamela. Mungatiudze kuti zvii zvamuri kusangana nazvo imomo muSouth Africa?
Tete, ndine nyaya yahanzi mwana asingachema anofira muberekwa. Inini upenyu hwatonderemera chokwadi. Handina zvangu kumbobvira ndaitawo mwana muupenyu hwangu, asi ndine vana vanavaadopta. Ndokubva ndavachengeta ndobva vakura. Vakura kudaro, kubva vari vadiki kusvika vakure, ndakanga ndichingosenzera ivo. Mari yandaikwanisa kusenza kunoku yaingozvengeta ivo nekubhadhara musikana aigara nevana. Ndobva ndakati aye zvinezvi vava vatisasa mungei vakura, ndikai ndichitenga stendi. Ndobva ndatenga stendi kuti ndichiivaka, mukuru wacho ndobva aita mwana. Ndakutanga futi kuchengeta mwana uyeushe. Ndobva aipa mwana uye ane 6 months. Ndobva aita mumwe futi. Ndobva aita furi mumwe. Zvinhu zvaizvo zvabva zvatondiomera wese. Ndabva ndatozotadza kana kutozvichengeta inini chaichaiye.
Saka pari zvino muri kurarama sei zuva nezuva, uyezve zvii zvamuri kusangana nazvo imomo muSouth Africa semudzimai akauya iye achibva muZimbabwe achienda kunoshava ari muSouth Africa?
Saka ndakangogomera ndichichengeta mudiki wacho akazoitawo kuti mumwe wake womwana. Saka mhuri yacho yakabva yakura yabva yandiremera apo ndiri singumadza ndakasiyiwa nemurume. Zvinhu zvaizvo zvatondiomera zvisingaite basa. Ndobva rapera futi muna Machi. Kubva ndanyatsogara mudhishi. Handina kana pekugara kuno kuSouth Africa kwacho. Ndotogarawo nevamwe vanhu vemunomuwo nemwoyo munyoro. Asi zvinhu zvacho zvakangondiomera. Sometimes ndinogona kutorarira gwenya 1 chairo re1 rand kana kutoishaya 1 rand yekutenga gwenya iyoyo. Nguva yangu zinzi ndiri kungobatsirwawo nevari kundinzwisisawo dambudziko rangu ndo vari kundibatsira. Musha stendi ndinayo asi ndatadza kuivaka tete. Ndatadza kuvaka kana imba yeraundi chaiyo yekuti ndingodzokera kumusha ndinorima. Ndepasendi pangu pane mvura zvokuti ndinogona kana kutozoita project yegardeni ndikatotanga kuitawo munhu semunhu. But kuti ndidzokere ndonogara pai ndozvanetsa. Handina kana pekunogara. Ndopanetsa ipapo kuti ndonogara paiva kana vivo vana vacho vandakadhokuta kuti ndizoti vari pai, God knows. Zvatondiomera. Zvatondiomera tete. Handimbozova tinoita sei. I failed even my life for handisi kuziva kuti ndodii, handisi kuziva kuti ndoita sei.
Dai zvaibvira, shuwiro yenyu ndeyei pari zvino tichiona pamusoro pezvamuri kusangana nazvo imomo muSouth Africa semudzimai?
Kumusha kwacho kuZimbabwe hakuendekeki. Hauna kana mari yacho yekuti udzokere kumusha. Hauna basa. Handimboziva kuti ndoita sei tete. Handizivi kuti upenyu wangu ndichararama seiwo. Kana ndakazvitarisa ndinotoona fanika like I'm a dead person because I'm helpless.
Aiwa, apo tiri kunzwa kubva kune mumwe mudzimai anova iye chizvarwa cheZimbabwe chiri muSouth Africa vanozivikanwa nezita rekuti Amai Pamela. Vanenge vachida kubatsira Amai Pamela vanoti ivo vari kutsvaga basa rese rese imomo muSouth Africa sezvo vakarasikirwa nebasa ravo. Vanogona kuvabata paWhatsApp namba dzavari kushandisa nekuvatumira mameseji ipapo panamba dzinoti +27 84 63 2 71 70. Namba dzavo zvakare +27 84 63 2 71 70. Vanoti ivo pari zvino vari kutoshandisa nare mbozha yemumwe munhu saka vanoda kuvabatsira ngavawane vachivatumira mameseji ipapo aiwa nguva yedu ndiyo yaita shanje tinokutendai amai Pamela chizvarwa cheZimbabwe chiri muSouth Africa kunge manga muimesu pano pachirongwa chedu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu chirongwa ichi munochipakurirwa neni Mabwe Tishanganya uye ndiri muWashington.
Aiwa tinotenda zvikuru Marvelous. Iyo zvino tokupa ichirongwa chinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu hwedu chi our lives upenyu hwedu. Chine hurukuro nasachigaro vesangano repadare vaJona Gokova. Nhasi tiri kutaura nezvekuwanda kwenyaya dzekupondana kwevanhu zvichikonzerwa nenyaya dzekusavimbika pamwe nekukwira kwezviitiko zvekubatwa chibharo kwevana vadiki. Tatanga nekubvunza vaGokova kuti chii chave kuita kuti zviitiko izvi zviwande.
Dambudziko ratinaro nere utongi watinawo. Utongi watinawo haupe vanhu confidence nekuti tiri maZimbabwe ndiivanhu. Concept iyayo inonzi ubuntu hatisisina. Saka kana tichaura nyaya yecorruption haisingori corruption yezvemari chete but yakusanganisawo nemagariro edu zvese zvese zvese. Vanhu havachakoshesa ukama vakungoti kana vakaroorana nhasi mangwana vakurambana. Kudhara zvasingaitike. Yo dambudziko ratinaro iroro ngatidzokerei pachivanhu chisina politics mukati also I think takanganiswa nenyaya yepolitics
hakusi kuti here nguva yatave inguva yashanduka dzasiyana nenguva yakare yatiri kutarisa iyoyo muchienzaniso nokuti zvino izvi kwaane zvivhitivhiti kwaane mafoni anotora zviri kuitika kwaane chii dzimwe nguva zvinhu izvi zvaitongoitikawo munguva yakare yamuri kutaura kuti zvaa zvakanaka
ya kumbotiwo ndo advantage nedisadvantage social media yekuti social media yakuabhuzirawo zvakawanda but also ine maadvantages ayo yekuti kana pakaita rufu munafana accident pane anongoisa message pafoni kuti tumirani gurupu rakati muti nhingirikiri 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 afa zvotibatsira izvozvo but also pane problem yekuti pakungonziko kana paine hanzi vanhu vadanana unongoisawo pamedia wotaurawo kuti nhinginanhinginanhingi vari kudanana saka isa situation inoda kumanejiwa inoda kukontroriwa but hatibve nyaya yekuti leadership at national level inofanira kuseta pesi at national level leadership haisi kuseta pesi vatungamiri vari pamusorosoro apa munyika havasi kuseta pesi panguva nyika yemadhealers munhu anongoita zvaanoda zvinomuitisa mari ndozvokosha izvozvo toda vanhu vanopromota hunhu ubuntu tovawana kupi hatisita vanhu vacho bekause vanhu vese vari bhizi kusvaga mari
asi vaGokova hatingati here taakungoendesa zvinhu mberi kana taakuti vanhu vatadzawo kuzvibata munhu aita chipfambi zvese tozvipomera kuutongo hwenyika
ndorama tisimbisisa nyaya yehunhu kana tikapromota hunhu even uine nhamo yakaita sei uchiziva kuti uri munhu une ukama hwuinawo matambudziko acho anoita mashoma but iko zvee zvatisina izvozvo saka ndorama tichisimbisisa inini kuti nyaya tinayo inofanira kutangira pautongi huripo vatungamiri varipo kuti vari kutibatsira here kuti tipushe nyaya yekuti tive vanhu kwavo vanhu vasingabirane vanhu vasingarovane munharaunda dzedu hatidunirwa murumare pamukadzi murume abata mwana mudiki chibharo hazvitangire pasi zvotangira pamusoro
tiri kuona dzimwe nyaya vaGokova pane mwana ane makore 8 makore masere kumatevele lenduku ari kunzi akaitwa pamuviri zvimwe chete nekumacheke kwatiri kunzwa kuti mwana airepwa nababa vake nedzimwe hama zvese izvozvo vaGokova zvinhu zvatingati here zviri kukonzerwa neutongo hwenyika
yes utongo hwenyika ndouri kucreata this environment kana uchida kuva mutongi wenyika hazvigone kuti kuti wewe uri mutongi but nyika iri kuenda kwayo iwe uri kuenda kwayo hapana direction kushaya direction kwedu nationally ndokuri kukonzera zvese zviri kuitika izvozvizvi hapana nyaya yekuti tinoti murume arepa mwana mudiki amuitisanhu toti hazvinei neutongi hwenyika ngatizviendesei pautongi hwenyika tigadzirise zvinhu tive vanhu kwavo because nyika inofanira kuva nyika inoratidza kuti vanhu vese vari kufamba pamwe chete togona kupesana mupolitics but iri pochani yekuti kana mwana aretwa haasi MDC haasi CC haasi Zambia mwana wenyika aretwa kwoita sei pamusoro pazvo
saka imhinduro ipi yamungatipa poitwa sei kuti dambudziko iro rigadzirisike vagoko
dai zvaigona dai paine commitment nyaya dziri kubuda inyaya dzitsva munyika medu dzadzichitoda kuti tiite kana national conference kusangana kwevanhu vanobva kumapato akasiyana-siyana vanobva kumachurch machief madzimai kwakasiyana-siyana kuti ngatigarei pasi tisangane titaure kuti topedza sei dambudziko ratiinaro tova nestrategy ikozvo izvi hatina that strategy inogona kutibatsira kuti tivake nyika
Manga makateerera kuna sachigaro vesangano repadare vaJona Gokova muchirongwa chedu upenyu hwedu. Teererai zvakare svondo rinouya apo tichakupai chimwe chirongwa cheupenyu hwedu. Munhau dzemitambo. Chikwata chenhabvu cheFC Platinum chatambidzwa mukombe wacho weCastellaga Premier Soccer League nhasi zvichitevera mutambo wacho wekugumisira wemwaka uno. Michael Kariati anotipa nyaya iyi.
Chekwata ichi chapedza mwaka uno zviri mutsindo mushure mekurova Trenton Bullets 3-0 Mandava Stadium umo vatambidzwa mukombe wavo wekukunda zvikwata zvese mwaka uno. FC Platinum yapedza ine mapoints makumi manomwe nemashanu kubva mumitambo makumi matatu nemina. Chikwata ichi chine mapoints mapfumbamwe. Pam Soropet Chicken Inn, iyo yarovao Triangle 1-0 nasi maskati zekare. Murarizi, we FC Platinum, nome ni mapeza, arukufara neuktora kwa baita mkombe we Premier Soccer League kwe katevera na kechina.
Ya, zuma faza, ino takasha anda zakana haka goredino ili kubakune makurudu ya team. Isu suma coach, nema players, nema supporters zedu. I think takunga taka batana. Tine shuna angwa chukuti, tika senda zwa ganaka. Tino kwa nisa kuti tingwe chivina mkombe we peso chamu league title.
Asi, mapeza. Aramba, kutawaraneze kutamba kwa vomu Cup Champions League. Zitevera kutingwa kwe Zimbabwe munabu. Yepasi rese.
Dozi ungotaura kanyika yese ka. Saka kuti ini ndizonzi ndapane zvandazotaura kuti zvazvazoitikire. Ah, ndifunga kuti ndino pandakamira pari zvino. Handikwanisi kupindura mbudzo wakadai.
Zimbabwe yakadzingwa munhabvu yepasi rese ne FIFA zvichitevera kupindira mutungamiri wenhabvu kwebazi rehurumende Sports and Recreation Commission. Manager wevatambi wenhabvu George Leder ari kurwadzikana nekudzingwa kwe Zimbabwe uku
chinhu chadzosera bhora remuZimbabwe zvikuru uye vanhu vakawanda vakasurukirwa pamusana pekuti chikwata chedu chemawarriors kubva kuadiki kuma under 23 ende kuma senior national teams kuti hatisokwanisa kukwikwidza nedzimwe nyika dzakatitenderedza
zvichakadaro mangwana kune mutambo mukuru weHarare Derby pakati peDynamos neCapes United muNational Sports Stadium. Makore akare, mutambo uyu waitaurwa nezvavo svondo rese, asi iko zvino wangove mutambo wemazuva ese. Jimisani Mpofu, uyo aimbotambira CapeS United, anoti kukundwa mumitambo yeHarare Derby kwairwadza zvikuru asi kwete zvave kuitwa nevatambi vemazuva ano. Mitambo yanhasi yapera seizvi. ZPC Kariba 3, Herentals 1. Harare City 3, Highlanders 1. Ngezi Platinum Stars 5, Wawa 0. Black Rhinos 0, Blower City 0. Ndaka mirira Studio 7 muHarare ndini Micro Kariati.
Tinotenda Kariati tichiti makorokoto ku FC Platinum. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndokusiya mina mutungamiri Nkomo.
So kuhisika tisenda baku VOA Ndebele. Amachono zisobo, sela mugela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Siyahlangana kweza kusihlwa mthwakazi ngomgqibelo mhlaka 11 kuLwezi 2022. Igama lami nguNtungamile Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje. Amapolisa kobulawayo avimbe ikonsati yokukhuthaza uZulu ukuthi abhalisele ukuvota ebiqoqwe inhlanganiso ye-Election Resource Center namuhla. Kula beZimbabwe abatshayela amaroli amakhulu asibe lamaviki bese Rwanda abathi sebesehluleka ukuphenduka ekhaya ngokuswela imali ngoba inkampani ebibaqatshile isala ukubabhadala. Kuhlelo abaculi bethu silomasikandi umhlalisi Khumalo ehamba leqembu lakhe leIzethekeli. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Amapolisa kobulawayo namuhla avimbe ikonsati ebiqoqwe inhlanganiso ye-Election Resource Center ixhasane lezinye inhlanganiso ezizimeleyo ngenjongo yokukhuthaza uZulu ukuthi abhalisele ukuvota ngobunengi. Umcimbi lo ubumele wenzelwe eHersfield Chisanyama lapho obekuzahlabela khona abaculi abagoqela uSAF uEnzo Aisha lo Holy Ten. Ukuze umuntu angene ubemele aze lokuliphetshana okuveza ukuthi sowabhalisela ukuvota kukhetho oluzayo. Amapolisa avikwa ayuvumele lomcimbi kodwa avuke esejikisile. Umkhokheli we-Election Resource Center unkosikazi Barbara Pepe uvengadobhi ucingo lwakhe kanti lesikhulumeli samapolisa umnumzana Paul Nyathi laye sehlulekile ukukhuluma laye. Sixoxele umkhokheli wenhlanganiso ye-Ibhethu likaZulu umnumzana Mbuso Fuzwayo.
Kunomsingi ngoba ungakhangela lo ophethe ilizwe wathi yena ukhangelele isipiliyoni vote. So uma izinhlanganiso zincedisa ukuthi kube labantu abangafika leyo sipiliyoni ziyazinza ziyahlukunyiswa. Kodwa ungakhangela inhlanganiso zentezi zonke kazikazi zithi hambantu yovotela bani zikhuthaza nje abantu ukuthi abayibhalisa. Kube sekubonisa ukuthi laba baphethe amandla kwalesi sikhathi into abayesabayo ukuthi abantu ngokuningi bengayabhalisa bengadliwa ispecially intsha. Yikho besikumeza inhlanganiso ezikhuluma ngokuthi abantu abanjani abayibhalisa.
Sehlulekile ukukhuluma lamapolisa kodwa awuboni yini ukuthi kungaba lesizathu esiqinileyo esenze avimba liconcert?
Akume kafikho isele singesani akuna sizathu esiqinileyo nje ukuthi bayesaba ukuthi akukhuthazwa abantu ukuthi bayodalisa. Bona bajayele ukuthi bekhathiphalazeni aphathi so abantu bengabhalisa ngobuningi basebesesaba ukuthi bangadliwa.
Umnumzana Mbuso Fuzwayo ngowenhlanganiso ye-Ibhethu likaZulu. Kula beZimbabwe abatshayela amaroli amakhulu asebe lamaviki bese Rwanda abathi sebesehluleka ukuphenduka ekhaya
ngoba umqatshi wabo esala ukubabhatala imali abayivumelana nayo. Vayingxenye yabatshayeli abangamashumi amane abaqatshwa yinkampani yeSimba Logistics ukuthi bathwale izinto ezazisetshenziswa yinkampani yamaChina eyakha iPhalamende yeZimbabwe entsha eMount Hampton bazihambise kwele Rwanda. Kodwa abatshayeli laba bathi umqatshi usesala ukubabhatala imali eyasalayo. Ngokunjalo abanye babo bathi sebehlezi nje edolobheni leKigali khonale kwele Rwanda, kanti abanye baphelelwe ngumphako emngceleni weZambia leTanzania. Abanengi bathi kabasela mali yokuthenga ukudla lephetulo yokuphenduka ekhaya. Sixoxe lomunye wabatshayeli laba ongathandanga ukubethwa ngegama.
So this guy promised to pay us our balances, but they didn't pay in time. We waited there for more than 3 weeks at Masaka, and we're communicating with them.
Abantu laba bathembisa ukusibhadala imali yethu eseleyo, kodwa abasibhadalanga. Sahlala eMasaka okwamaviki amathathu. Kathesi sebesithi bazabhadala abanye, kodwa abanye bathi kabasoze bababhadale ngoba yibo ababanga umsindo kakhulu ngalolu daba. Izolo bathe bazabhadala izimota ezingu-8. Lami ngihambile khonapho sakhulumisana bangibhadala, kodwa balile ukubhadala imali ye-demurrage, lokhe besithi bazabhadala. Osokuhlupha kakhulu yikuthi abanengi asisela mali yokuthenga iphethulo yokusuka eMasaka sisiya eZimbabwe. Ama-TIP ethu, ama-permits, lama-insurance ase-expire. Osokusixabanisa labemithelo khonapha kwele Rwanda. Bathi ungaphuza phakathi kwamaviki amabili kumele ubhadale $400.
For the delay of 2 weeks, each truck is paying $400. So it means if you delay more, this amount will be accumulating.
Lo ngomunye wabatshayeli beZimbabwe abathi sebesehluleka ukuphenduka ekhaya bevela eKigali kwele Rwanda ngoba inkampani ebibaqhatshile eSimba Logistics isisala ukubabhadala. Sehlulekile ukukhuluma leziphathamandla zalinkampani.
Lamlela Ndwandwe,
Lamlela
Ndwandwe,
Lamlela
Mshweshwe,
Lamlela Nampawa Fume Mbula.
Uhlelo lwezemaphandleni lamhlanje sixoxa ngezokulima njengoba izulu seliqalisile nje ukuchitheka. Kule mibuzo eminengi engaba ibuzwa ngabalimi efana lokuthi yiphi inhlanyelo umuntu amele ayilime lokuthi inkomo zinakekelwa njani ngalesi sikhathi. Silengcwethi kwezokulima umnumzana Mandla Nkomo.
Mangiqale ngabantu abalezifuyo because ngiyakwazi ukuthi endaweni eziningi amadlela besangani abe sephelile izulu leli lingakaqali. Phezu kwalokho yisikhathi sokuthi inkomo ziyawisa amathole. So engingakuxwayisa ukuthi hayi kusahluma utshani abalimi baqhubeke bezincedisa inkomo ikakhulu lezi ezisamithi ukwenzela ukuthi zingakhulelwa ngumthwalo wamathole ngoba inkomo ziyacuba endaweni eziningi ngendaba yokuthi utshani abukabi khona. So bengazikhohlwa inkomo and then lalaba abafuna ukulima benanzelela ukuthi inkazi zabo abazazisebenzisa ziqine okungakanani ngoba umsebenzi wonalwana obudonsa ikhuba ufuna inkomo eqinileyo. So bona banobhantomi labo banibani abayibona abadonsa ikhuba kuqakathekile ukuthi abalimi bazincedise ukuthi ziqine zenelise ukwenza umsebenzi wokulima.
Nxa zingakaqini inkomo kulomuthi yini abalimi abangazipha wona?
umuntu omkhulu endungameli ikudla ikulendawo eziningathese ezithengisa utshani ema-shop la athengisa i-feed uyakwanisa ukuthola abo-open fattening kuyazincedisa ukuthi zibe lamandla by the time usumbakithi khuba inkomo isikwazi ukuthi iyalidonsa kuhle ngoba asifuni ukuthi inkomo ziphume esikhathini sokuthi ziye emasimini kodwa kazigcinanga ngendaba yokuthi akasizincedisanga. So kasinanzeleleni ukuthi zona inkabi zethu ziqinile sizincedise ngotshani langokudla ukuthi zenelise ukudonsa amakhulu.
Nxa sesikhangela inhlanyelo lapha, ikhona yini inhlanyelo mhlawumbe ongathi ihamba phambili abalimi abamele bayiqakathekise?
Enhlanyelweni into ngameli siyasithi thina ukuhamba ngendawo ngendawo. Uma ngithi ngiyananzelela ukuna kwezulu, imango esengathi usemathebelele north wokolupane usiya phezulu, izulu liqale masinyane. Ngakho bona sikhangelela ukuthi kufanele badinge inhlanyelo esingathi ngama-medium season varieties idube. Kodwa nxa ususehla usisiza emathebeleleni south nxa kungumumbu sixwayisa ukuthi abantu bethenge umvundla kumbe bethenge inkawu. So emunjini nanzelela lapho khona, unanzelela ukuthi izulu livame ukuna njani. Nxa livame ukuthi lina liphele masinya, ngimhlanyelo elempikitha yomvundla kumbe enkawu leyo izashesha injani ivuke. Kodwa nxa usendaweni izulu elina kuhle sibili isikhathi eside, hayi ungathatha ke lawa amanye ama-varieties esingayisithi ngamalobi. Siyaxwayisa futhi lo nyaka ukuthi bakithi kasingahlanyela umumbu kuphela, kasihlanyela umumbu siwuhlanganise le nyawuthi, siwuhlanganise lamabele, siwuhlanganise lento ezifana labondumba ukwenzela ukuthi izulu lingabaleka singasweli lutho totally.
Ukhulume ngemifanekiso esemasakeni enhlanyelo babankomo, uthi kule dube, kule mvundla, kule nkawu, abanye bayibona kuyimifanekiso nje. Ungachasisa ukuthi umfanekiso ngamunye utshoni?
Inhlanyelo enenye esetshenziswayo kwelakithi eZimbabwe ngevela kwabesitco kanye ba-advertisele kodwa yibona ababuya lo mqondo omuhle ukuthi abalimi kwesinye isikhathi nxa sisebenzisa thina ulimi lethu le-science sokuthi i-short season, medium season or long season variety kabakuzwisisi. Basebesithi bona ukuthi abalimi sibancedise asifake imfanekiso. So umvundla yinto edijima masinya. So umvundla uveza ukuthi inhlanyelo lonjani iyashesha ivuthu. Inkawu layo iyagijigijima kodwa kayilasiqubo esinjengesomvundla. So iyalandela futhi khona lapho. Then nxa sesisiya ekudube phinde siye endlovini, lokho kutshengisela ukuthi inhlanyelo yakhona ithatha isikhathi esingakanani. So yindlela ke abantu bakwesitco abakubeka ngayo kuyancedisa khonokhuyana ukuthi ngokubona kuphela abalimi bebeyazi inhlanyelo eqondane labo.
Njengoba izulu seliqalisile nje ukuna, singathi ukulima sokuqalisile yini, sokuyisikhathi?
Khona siyasithi thina ungathola izulu elifika 30 millimeters kumbe ngaphezu kwe 30 millimeters yizulu elithambisa umhlabathi ukuthi usungaqala ukuyadela ukuyahlaba umfolo. Kodwa kwesinye isikhathi kufanele ukhangele ukuthi umumo womkhathi ukuthi ungaqhubeka uhlanyele na kumbe uzalima kuphela ulungiselela. Abomsikhathi ngabe kutshela ukuthi hayi lizabaleka izulu kwamaviki amabili ubususiyahlanyela wena ngalesi sikhathi abathi izulu liyabuya khona lapho elizaba khona kwesikhathi esibili. Khathesi sibili ye abantu zabaqalisa ukulima bephendule umhlaba kwezinye indawo kodwa bekhulume nabalimisi ukuthi bengaqhubeka behlanyele na kumbe belinde izulu lesibili.
Nomzana Mandla Nkomo yingcwethi kwezokulima, siyabonga ke ngesixwayiso sakhe lapho kuhlelo lwezemaphandleni. Sixoxela kwele Kenya, siye kuhlelo lwabesifazana.
siyalamukela kweziphathelane labesifazana lelami osithandekile emhlanga. Lamuhla sicubungula eziphathelane lodlakela kwezombusazwe.
Igama lami nguJasmine Joshua, MP owakoBulawayo. Mina ngatshaywa insiza, siyakhuthaza abanye ngokukhampena. Afike la emzini we-candidate u-Augustine Gumede. Mina njalo ngangitshe umuntu oyedwa baqonda ukungifakela abantu abangu-4, omama babili labo baba babili. Obesithi uthe ng-MP wangathi ngibatshele bangitshaye kunjalo, bathi honorable batshaye. Bathi uleqiniso yini ukuthi support i-support sinikiye batshaye? Uleqiniso yini ukuthi uthengisa iZimbabwe emini engaka? Nithi kanti lavumelani ukuthi u-Augustine Gumede ahambe e-nomination court afake ibizo lakhe? Anti lalamukela ibizo lakhe. Ngibuza khonoko sibili bengitshaye, ngingakhali kodwa bengitshaya ngogodo. Omunye waze wangikhaba okuthiwa yikarati ebusweni la, yikho labona ngivuvukile ebusweni la mete esiba mnyama. Kwabuya omunye wethu owayedrive imoto okuthiwa ngubhedi, nguyo engangena emoteni yakhe. Silandelana le moto yamapholisa sisiya esibhedlela. Saphiwa omunye nomunye amaphilisi amabili awamapha nathi. Ukhansila uMathuthu wayetshaya ekhanda, bamnika amabili.
Ubone ngani ukutshaywa kwakho kulokwenza yini lokuba ngowesifazane?
Omama labo ababekhona abanjengabo Gladys Moyo labanye izalukazi ezakhitshwa amablawuzi bethi omama behamba amavele phandle, babetshaya ye wonke umuntu. Kodwa njengomama mina ngibona ukuthi omama batshaywa mo, mina ngibona ngani ngahle ngathagethwa.
Saxoxa njalo lo mgcini sihlalo webandla leZANU PF eMathebeleland South khona ngapho, mnumzana Ngqobizitha Mangaliso Ndlovu. Wathi yena uyasola ukuthi kungani imfanekiso itshengisa abesifazana labo sebekhunyuliwe izigqoko, kungani ingekho ebatshengisa bekhutshwa lezi zigqoko?
Okwenzakalayo abantu laba basithathela amafoni, sikhitshwa amalokuzeni ama-top law irigalia, kwaye kungala mafoni, ngamafoni ayefihliwe esawawubonayo after sebephumile. Asinceda kakhulu amafoni analawo, vele kwaye kuzahlala amalanga kungala muntu kungala pholisa elaziyo ukuthi sesitshayi.
Njengomuntu omela abantu, ubona ingani kuyabuyisela abesifazane imuva ukuthi baphatheke kwezombusazo?
Mina ngokwami soze ngibuyele emuva. Ngeze ubuhlungu kakhulu li-interviewa ubaba weZANU uBelieve Gawule. Yazi ubaba lwana ngiyamhlonipha, ngiyamazi kakhulu. Siyabanga ukuthi njengomuntu ongaze wayezabuya ezobona ukuthi shuwa uThofa njengendlela ambiza ngayo utshayiwe yini. Kodwa ngokuthi ufuna ukuthi azwakale ukuthi ungumuntu weZANU, ube ebekhuluma ekhuluma into eyidoti, so ubuhlungu kakhulu. Ngakhuluma njalo omunye embuzo ngathi angazi ukuthi ngizakhuluma njani, ngizakhuthaza njani omama ukuthi hayi, i-politics lathi bomama kumele singene sisizimele. Kodwa sebebona utshaywa kangaka ungakwanisi lakubuyisela, bona omama labo kumele beyetrenwa benze i-self defense of some kind. Leminto eqakathekileyo engazange ngiyikhulume, i-gender commission babuya esibhedlela kodwa angizwanga enyuzini, angibonanga i-statement. So kutho ukuthi konke lokho kukhona ama-commissions, ama-ministries vele kabamele bantu ngodoli abadonswayo abatshelwe bokukhuluma nini. Balandani esibhedlela?
Uchaso olwavela kunhlanganiso ezizimeleyo lezilwela amalungelo abesifazane, le parliamente yeBrithani yakhuluma ngakho yakubetha langebisi, kuyanceda yini lokho kuloseke?
Lokho kuyathokozisa. Bakhona abanye abathumezela ama-message abanjenge-Wild, abanjenge-Women's Coalition, ithumezela ngikhulumela ama-flowers. Kona senza ukuthi ayicatch up athesi ingayingakwanisa ukubambifoni njengoje sinamkoka labanye ababuyayo esibhedlela. Ngiyabonga kakhulu, yinto efunakalayo naleyo ngokuthi angabali okuningi. Kathesi ngabambifoni ngiyabamba for few minutes, kumele ngiyijeke kathesi ngiyikhuluma kanje so iphezulu kwephi isandla lokho sibuhlungu.
Lowo ngunkosikazi Jasmine Tofa, ilunga ledale lephalamende ekubandla le-Citizens Coalition for Change esixoxelaye ekobulawayo. Asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo kuhlelo oluphathelane labesifazane. Lilami uSithandekile Msanga, ngikhonapha eWashington DC.
Siyabonga Sithandekile. Siye kuhlelo liphuma lendaba.
Lingani tshona njani izulukandaba? Siyadibana njalo kuhlelo liphuma lendaba, litshone lendaba. Igama lami nguChris Gande. Lamhlanje kuhlelo lwethu sikuxoxa lomnumzana Mqondisi Moyo, umkhokheli webandla leMthwakazi Republic Party. Okwakuqala ngiyakwamukela kuhlelo umnumzana.
Ngiyabonga babu Gande, linjani labalaleli? Ngiyabonga ukuthi ungamukele ehlelweni.
Ungasitshela ukuthi njengebandla lithini ngodaba lwegugurawundi?
Yebo babu Gande, thina njengemthwakazi Republic Party kasivumelani lecebo lika Emerson Mnangagwa labantu bakuba besishonene abathi izinduna zakomthwakazi kaziphathe udaba lwegugurawundi. Okokuqala, uzananzelela ukuthi iZANU-PF government dating back from uRobert Mugabe up to now isibitwa nguMnangagwa ayikaze yavuma mgceke abantu belalele kumbe umhlaba ulalele ukuthi bayibo ama-perpetrators. Abakasitsheli isizathu sokuthi igugurawundi yathunyelelwana ukuzobulala abantu bethu lokuthi babebulawelani. So ngaleso sizathu sithi thina abakabi leqiniso ngoba okokuqala okumele kube khona kwenzakale ukuthi sizwe umbulali evuma ukuthi hayimi engabulala amaNdebele, ngiwabulalela isizathu lesi lalesi. And okwesibili okumele u-Emerson Mnangagwa bekwazi ukuthi ngesikhathi segugurawundi kacalanga wayacela i-permission ezinduneni zakithi ukuthi hayi ngicela ke limvumele ngingene ngibulale abantu be. Akwenzanga lokho ke. Kuyasidanisa ukuthi kathesi usenguyothi izinduna kaziphathele ludaba mazingabi ngothathekile zisetshenzwe iZANU-PF ngoba yizo ezabulawelwa abantu. So ke ngaleso sizathu sithi izinduna kazila capacity yokuthi ziyibambe lindaba ngoba okokuqala ngakwelicele zingama-victims and survivors of the Gugurawundi genocide of 1983. Njalo okunye okusenza sithi izinduna zikho qualified ukuyibamba lendaba yikuthi sifuna i-international Truth and Justice Commission eyiyo ezaphenya ilethe u-perpetrator egcekeni ukuthi nguye lo wabulala abantu. Ngaphandle kokuthi kube lale i-commission konke okwenziwayo ngamatopi, elizakhumbula ukuthi mhlaka 1 August 2018 okwabulawa khona abantu abangu-6 khona le eHarare after elections. UMnangagwa wadinga international commission eyayiphethwe ngubaba uKgalema Motlanthe, former president of South Africa, lo munye wayevela eHarare UK lase Nigeria labanye ngisakwazi ngoba omunye wayevele Namibia. So ke kanti nqa kufa abantu abangu 6 kuyebizwa international commission ukuthi nqa kufa abantu abayedlula 40,000 abanye ba disappear ba retrieve, you know, kwenziwa into eziningi ezilucukibo. Indaba kuthiwa indaba kayibanjwe izinduna kumbe ku appointe i national peace reconciliation commission e local commission. Kanti ngakwelincele vele i national peace and reconciliation commission siyakwazi ukuthi lugatsha lwezani PF, kanti lazo izinduna siyakwazi ukugatsha lezani PF ngoba ziholiswa yiyo ihulumende. So ngokunjalo siyimthwakazi Republic Party sithi uMnangagwa akakame ukuganga udaba lwegugurawundi. Thina njengabantu bakomthwakazi osabulawelwa abantu sizazilungisela, yena kaphume ame eceleni.
Kodwa khona ukuthi kusetshenziswe izinduna aliboni njengecebo na elibalulekileyo?
Babu Gande, akusoqinisa ukuthi izinduna yizokumele siphathe lolu daba lokuthi indaba leyo yabisezandleni ezirayithi. Imathebele le ndumente umthwakazi as a whole is still under genocide, but this time it's no longer a physical genocide but sokuyi-economic genocide. Izinduna kasikazi zaziphawula ngomnotho wonke ojonke emathebele lendlu siyadevelopha iHarare. Asikazizwa sikhuluma ngakho konke lokho. Asikazizwa izinduna zikhondema i-1979 Shona Grand Plan, the 14-page review kunye le-code triple X ka-Chamisa, the triple C yakhe. Ngoba ama-documents la engiwabalayo akubalile kwabamgceke ukuthi bazoshonalize imthwakazi yonke jikelele, ba-take over politically, economically and in everything. So in actual fact engikuthoyi ukuthi saphuma ku-colonization yamakhiwa sangena ku-colonization yabantu abamnyama this time abangamashona. Akuvumi ke ukuthi induna zithi ziyecela udaba lwe-Bugurawundi zona zisehluleka ukubamba udaba oluyinsindaba phendule yendaba udaba lwe-Bugurawundi.
Okokugcina ungavalelisa abalaleli.
Ngiyabonga babugande labalaleli ukunginika ithuba lokuthi ngikhulume ehlelweni.
Lo ke bekungumnumzana Mqondisi Moyo, umkhokheli webandla leMthwakazi Republic Party, ebesixoxela kuhlelo liphuma lendaba litshone lendaba. Igama lami nguChris Gande, asidibaneni njalo ngeviki ezayo. Lilani.
Siyabonga Chris ngohlelo liphuma lendaba. Balandeli benguqu, nansi impumela yemidlalo yeKasilaga Premier Soccer League edlalwe namuhla. Chickenin 1 Triangle United 0, Ngezi Platinum 5 Wawa 0, Harare City 3, Highlanders 1, ZPC Kariba 3, Herentals 1, Black Rhino 0, Lawayo City 0, FC Platinum 3, Grandbond Bullets 0. FC Platinum ihle yaphiwa inkezo ye Premier Soccer League. Sizigqibe ngohlelo abaculi bethu. Namhlanje silomasikandi umhlali sikhumalo ehamba leqembu lakhe le izethekeli bephethe idlalate labo elitsha elinesihloko esithi Entathakusa. Umhlalisi leqembu lakhe bacula bekwele South Africa. Leli lidlalate labo lesibili kanti lilengoma ezilithumi.
Njengelele kwankomo umhlalisi angifana mncane nje ozalwe kobulawa enkulumane ekhaya ephuma ekhezi emaphisa ehloniphane or esimphane kahle kahle isport. Endimeni zomculo ngasho ngithi hayi dala ngayibamba ngimncane nginjalo nje. Ngiqala ucula newisa, sasebenza negrestazi, sasebenza neminela brothers. Ngichama sasebenza neminela brothers ethu sometime sasebenza nesizukulwane okuyiqembu elikhulu kahle kahle icula umbhaqanga balaza abaningi. Sisebenza nalo nomunye ufowethu abathi ngithokozana kwazikhaya.
Uyinkosi yamakosi, uyinkosi yamakosi. Uyinkosi yamakosi, uyinkosi yamakosi. Uzohlale ngibonjalo.
Abangathanda ukuthenga idlalate kumbe ukuxhumana lawe bakuthola njani?
Abafuna ukuxhumana nami ngingatholakala unombolo ethi 083-842-6659, 083-842-6659. Lapha kuFacebook ngikhona izethekeli band nje, izethekeli sekuzethekele basithola lapho. Ngamculo wami usatholakala kimi nje, awukafiki endaweni eziningi, ngiyaba ufuna amasidi yakhona usatholakala kimi ngahlathi umculo
abalandeli ke ubatshiyela wapha manje
abalandeli emakhaya nabalaleli ngabashiyela igama elithi support yabo siyidinga kakhulu kazi siyidinga kakhulu kazi support kibo futhi nabasakazi bangadlala umculo yethu siyacela kahle kahle
Ucula ke kamnandi lapho umsalisi ikhumalo ehamba leqembu lakhe leizethekeli besiqibela uhlelo lwethu kwanele olivalelisayo ngontungamili Nkomo.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.